A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 21st, 2020. And this is Live Talk. I am Keith Stube.
And I'm Marvelous Mshanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about public protests in Zimbabwe.
To join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the MTC led by Mr. Nelson Chamisa, which is calling for nationwide protests over the current social, economic, and political situation in Zimbabwe.
Chamisa says the party will stage a nationwide protest this year amid an economic crisis that has affected millions of people who are now living from hand to mouth due to high employment levels. Some MDC youth this week staged a spontaneous peaceful march in Harare following Chamisa's call for nationwide protests.
Nelson Chamisa says Zimbabweans should join the protests. I think we've got Mr. Chamisa's video here saying that people should actually join the protest. So I think our producer is looking for the video. So now let's listen to Chamisa saying something about the protest.
Fellow Zimbabweans, fraternal greetings from me and the People's Party of Excellence. As you may be aware, over the past 2 weeks, I've traveled around the country meeting community and opinion leaders, civil society leaders, war veterans, traditional leaders, farmers, youth and women groups. I also had the opportunity to meet with our leadership structures in the party. The enthusiasm is so huge. In certain provinces, I had to ask our organizing department to ask other people who wanted to be part of the meetings to be turned away on account of the fact that the meetings we were having were leadership representatives meetings at local level, leadership level. I listened to their passionate desires and their cherished will and wish for our beloved country. As a leadership, we also took the opportunity to share our Agenda 2020 program, which is the program of action for our year 2020. As we have already indicated, this year is the year of action. Action in communities, action in the various local areas, but also action nationally, coordinated by various players and actors, ourselves being the core of the players. It was this whirlwind tour of our provinces in the country that brought us to various provinces, in particular Harare at MRT House, Chinoy in Mashonaland West, Marondera.
We're hearing there from MDC leader Nelson Chamisa, who was speaking about their plans to protest. The MDC has declined to recognize President Emmerson Mnangagwa as the legitimately elected president of Zimbabwe. Mnangagwa is calling for unity under his political actors' dialogue, which has representatives of several opposition parties and other stakeholders.
Chamisa says the MTC won't join Pollard, which the main opposition party views as a bunch of election losers. He says an independent mediator should lead entities like Pollard and not President Mnangagwa. Several people have been shot dead during public protests in Zimbabwe in the last 2 years. And do you still remember the late former President Robert Mugabe? He would have turned 96 today. February 21st has been declared a holiday in Zimbabwe. It's called the Robert Gabriel Mugabe Day.
I think that I can't vote for the party or those in power who are my just now. Who are the people that have brought me into this state? I can't vote for them.
That is President Robert Mugabe. We still remember, you know, him having that press conference at the Blue Roof, and maybe that is one of the last interviews that he had with journalists drawn from all over the world. So he was complaining bitterly about being displaced from power by President Emmerson Mnangagwa and his colleagues. So he was saying now, in terms of voting, he was targeting at maybe voting for the MTC Alliance at that time. So ke kunjalo ke zulukandaba singazi ukuthi linjani lapha likhona endaweni zonke ke SGN zomhlaba. Namhla ke sixoxa ngodaba lololu lokuthi iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa iteam. Bazangena emgqoqweni batshengisele esilokuzwayo lonyaka. Babe senza lokhu ukwenza ukuthi balungise konke okuhluphayo elizweni. But okuhlupha kakhulu ukuthi umnotho suguqa ngamadolo. Kuzobuya njalo nxa sokubuyeza ukhetho akukhanje ukuthi kuya ngaphi. Ngokutsho kwabo kukhanya kungani kumele kulungiswe kungakenziwa olunye ukhetho oluzayo kambe kuzalungiswa kumbe haji njalo ukungena khonokho emgwaqweni kukhanya bafuna ukukwenza bengacelanga imvumo kuhulumende ngoba bangacela bathi bayalelwa ukuthi bangene emgwaqweni xa sebekhangela njalo okunye kulokudutshulwa phela okuba khona siyakwazi ukuthi kulabantu ngo-2018 abadutshulwa kusanda kwenziwa ukhetho kwazobuya ke nyakenye kwaba labanye abadutshulwayo njalo baze bengena emgwaqweni bekhona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota. So ke kukhanya abantu bathi sokungazani sokwanele ukudubeka kule nkani kwele Zimbabwe. Ngakho ke sokumele abantu bangena emgwaqweni bayenza akwenzayo. Kuze kuya ke iRobert Gabriel Day iholiday phela namhlanje kwele Zimbabwe. Likubona njani konke lokho? Marvelous.
Aiwa, kune awo vachangobva kupinda muchirongwa. Tinokuchingamidzai nemufaro nhasi pano paLive Talk. Tirikutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino. Tinotarisa kuti nhasi izuva izororo muZimbabwe. Izuva reRobert Gabriel Mugabe Day, Youth Day, iro rinobva iro pazuva rakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Gabriel Mugabe. Tichitarisa zvakare zviri kutaurwa nebato reMDC riri kuti iro richange riri kuenderera mberi richiratidzira apo nepapo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Tichatarisa zvakare zvanga zviri kuitika kwamutoko uko takaona nezuro vamwe vanga vari kuratidzira varairidzi vekumaruva nevabereki vekwamutoko ikoko vachitivo vanga vasiri kufara zviri kuitika muzvikoro kuti zvii zviri kuitika ikoko. Tichange tiri kunzwa kubva kugweta ravo kuti zvamira sei pari zvino. Asi pari zvino tombonzwa kubva kubato reZANU PF vachitaura pamusoro pezuva ranhasi reNational Youth Day uyezve tichanzwa kubva kune MDC pamwepo patati batanidza ZANU PF neMDC vachitaura maonero avo pamusoro pezuva irori reNational Youth Day riri kurangarirwa munyika nhasi.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisawo kuwana mukana vasingashungurudzwi kuva vachienda kunocherawo zvicherwa zvenyika ino. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo nemhuri dzavo sevanhu vechidiki.
Iri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yaMugabe kuma80s mune yainzi kukura hundi. Izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navaMugabe izvo zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugore ra2008. Izuva rinotirangaridza mabasa akashata avaMugabe anosanganisira kudisplesewa kwezvarwa zveZimbabwe muna2005 mune operation yavaiti Muramba Tsvina. Izuva rinotirangaridza kutambudzika kwavana veZimbabwe especially vechidiki nekushayiwa kumabasa apo izvo zvakakonzerwa neutungamiriri kusakarorama waMugabe. Saka isusu vechidiki veMDC hatisi kuzocherechedza zuva iri.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe$1,000.
apo tanga tiri kunzwa kubva kubato reZANU PF vakamirevo vechidiki mubato iri vanga vari kutaura tikanzwa kubva kubato reMDC yava Nelson Chamisa tanzwa zvakare kubva kune vanga vari kutaura vakamirira Tyson Wabantu vanga vari kutaura pfungwa dzavo regai tinzwe zviri kutaurwa neivo vechidiki vari munyika nezvavari kusangana nazvo.
Zvizvi mayuth zvatikutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvirana kubvira kubva mugaba achiripo chai chaiva nachikota zvoti 8 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madegree tinawo ari kukumba uko izvi zvinenge zvichikabata apa mangwana wabata apa hazvitombofamba saka tiri tiragadzirwa nyaya yemabasa nenyaya yekuti shungurudze
isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri wenyika chekutanga umbopiwa new blood new brains nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood uyezve tiri kutarisirwawo kusimudzira kwenyika yezimbabwe tiri kuti development ndochokutanga budiriro munyika yedu yezimbabwe makatarisa we are in underdeveloped country zvinhu zvedu zvese zviri kumashure saka ndochivimbo chedu tarisiro yedu zhinji pamusoro isi vechidiki ende tarisai mune makatarisikana minda downsizing yemafarms akaitwa muzimbabwe hatina mumwe vechidiki vane minda as long nemaparty lines avo ndo vakawana minda but kuti ngazvititiraisu tese vane vezimbabwe torega kuvatarisa maparty lines when it comes kunyaya yedevelopment.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune vechidiki vari munyika vachitaurawo pfungwa dzavo pazuva nhasi sekutaura kwataita kuti nhasi izuva reRobert Mugabe Day inozikanwa iye seYouth Day takazowanikwa ichibatanidzwa iyo kuti iite zororo sezvo vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazvarwa pazuva rino munguva yapfuura taiona pachiitwa Mabava Day pachiitwa 21st February Movement mabiko nezvimwe zvakawanda munyika sekutaura kwataita pane vamwe vambosungwa vanga vari kuratidzira veatuzi kwamutoko nezuro regai tinzwe zvataurwa nalawyer wavo kana kuti gweta ravo ranga rakavamirira kwamutoko kuti zvafamba sei nhasi.
Hongu tasvuta nhasi kumapurisa makusenzi because ndivanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maond and caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopposa peji saka pamasubmissions akakazotaura zvakawanda wanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi havazivikane maadresi zavo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varigara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mirizhonga because nation iri volatile zvine zvakawanda wanda zviri kuitika saka tazoopposa application yekuti vanhu ava varimandee mukasedi kwezi aitaura mupurisa aiti dakaita demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but charge yavaifesa manje yainge iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo majita azovhumira nesi kuti haa zvavari kutaura izvi hazvinofambirana akazovati maaccused persons anga vapiwe bail $100 each and then the matter was remanded to musi wa5 March zvakasungwa hongu makusenzi patabuda kukoti vazoti haa tichavadi hatichavasungi ngavaenderavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Aiwa apo tanga tiri kukupai tanga taunganidza zvanga zviri kuitika iro vhiki rino pamunyaya dzezvanga zviri kuitika munyika mamukurudzwa kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights gweta ranga rakamirira vamwe varairidzi vekumaruwa vanga vasungwa kwamutoko nhasi. Aiwa tinokutendai.
Yes, yabona sibili kula bantu asebengena lapha ke ku Facebook yesindebele iVOA indebele usilambe over uyakhuluma lapho ukuthi lingasikhumbuzi ngwayengumongameli uRobert Mugabe wona kakhulu elizweni leZimbabwe njalo thina singeke samhlonipha njalo asilandeli usuku lwakhe lolu kidi into yobolileyo leyo uyakhuluma lapho umnumzana. Uzobuya ke uJeff Maswanise uthi lami khona baduke khonapha lo Thuba Sibanda uthi uyaphila ulalele okweSouth Africa. Kuzobuya ke umsunduzwa Ndlovu njalo losikhumbuzo mlalazi labo bathi babukele. Uzobuya lomnye ubaba lapho othi uJames. UJames uthi nami ngikhona khonapha ke enkundleni lingangikhohlwa ngoba nami ngiyaluthanda uhlelo lwenu lolu elijalo lulenza nsuku zonke. Kuzobuya ke uNathan Kumira says I'm watching you guys from Zimbabwe. Then we've got the hardship Mpofu in Botswana. And then Farai says I'm there as well guys including Mishek Pepo. He says I'm watching you from Qatar. Then we've got other people like Blessing Jaramani. He says, I'm there as well, Baba. Kuzo kuya njalo Davidson Chironga. Uti, I'm watching you from Chambishi Mine in Chingola, Zambia. Thank you so much. And Antonius Ngube says, I'm in Pretoria. So we are joined by our first guest, and that is Dr. Nkululeko Sibanda, the MT's presidential spokesperson. Dr. Sibanda, good evening and welcome to the program.
Good evening and thank you for having me today.
Thank you so much. So you are promising fireworks this year in terms of public protest. Tell us a bit about that.
Well, no, there's nobody who's promised fireworks. We've said that the president came to the country to talk to various community leaders, to talk to party leadership, and to talk to ordinary citizens, taking temperature of the country to understand what the people feel and what the people want done.
Mm-hmm.
And that what the people told him is that 2020 must be a year of freedom, the year of the people. 2020 must be the year when we achieve a people's government, when we also achieve a president of the people by the people. So it's an eventful year in terms of what the people of Zimbabwe want, in terms of what they told the president that they would like to do and like to achieve. And I think that that is a very pleasing position or a really finding for most Zimbabweans who have said, look, we want to give it what it takes to free our country from its current state of bondage.
But how are you going to do it? Are you going to stage protests without requesting for public marches and all those kind of things?
What is not going to happen is that we are not going to announce any action by the people of Zimbabwe, because they will announce that action themselves, and we are not going to publicly announce a revolution, because if there is a revolution in this country, it is going to be a revolution by the people, for the people. It is high time that anything and everything that happens in this country happens for the people, and that the agenda is set by the people themselves, and it is no longer and should never again be about those at the top of the power echelon who want to negotiate power for themselves.
Vasibanda, tinokuchingamidzai, mungatipo urongwa here webato renyu? Tiri kuona takaona pachiita kuratidzira kwakaitika svondo rino muHarare, kwanga kusina kunzira kwataurwa nezvako. Zviri kufamba sei pari zvino?
Izvozvo zvaitika svondo rino ndozvakawanikwa naPresident Chamisa pavakafamba vachiona maprovinces, vachitaura nevatungamiri vemumaguta umo nemunharaunda dzinogara vanhu vemuZimbabwe. Vakaudzwa nevanhu nevatungamiri vebato reMDC nevamwe vanotungamirawo macommunities kutaiwa gore ra2020 gore rekuti tichatsvaga kuti tigadzirise nyaya yekutongwa kwakaipa kwenyika yedu, togadzirisazve nyaya dzeupfumi hwenyika. Saka ipapo ndikuona kuti zviri pachena ndezvekuti president vanga vachitaura zvakatotanga kuitika, uye vana vemuZimbabwe vakatogadzirira kuti vashande nesimba kugadzirisa kuipa kwenyika.
Tichiona kuti munguva yapfuura taiona mapurisa vachizorova vanhu kana kusunga vanhu, amuone zvichizoitika here? Izvi zvichafamba sei ipapo?
Hazvishande maizvozvo, nokuti chiripo ndechekuti kana vana veZimbabwe vachiti ivo tagadzirira uye tava kuda kutigadzirise nyika, vanotora matanho akaita seekuti mukatisunga motosunga tese, mukatirova morova tese, kana muchida kuuraya munouraya tese. Nokuti chisiri kufande chipi, nyika yedu izvezvi ine upfumi hwakawandisa asi huri mumaoko evanhu vashoma zvikurusa, vamwe tese tiri kutambura zvinotyisa nenyaya yevana vemuZimbabwe vati aiwa vanenge vari kudya. Vakaudza President Chamisa nezvekuti aiwa ka hazvingarambe zvakadaro, zvinoda kugadziriswa. 2020 igore revanhu, tichaita hurumende yevanhu, toita president akabva vanhu, president wevanhu.
Pane vamwe vari kuchema-chema vachiti Vasibanda pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, ko nyaya yenhaurirano yamira papi?
Ona ikaka kuti nyaya yenhaurirano zvakataurwa naPresident ndezvekuti aiwa ka inini ndakaona ndakapedzira kuona navamubeki nevakapedzira kuya vachitaura nyaya iyi, vakanditi vanga vanzivo navamunangagwa hatigoni kuita kutaurirana na President Chamisa na nyaya kuti President Chamisa vari kuramba kutaurirana nei vari kuti aiwa sezvosina kuina maelections anigone kutaurirana newe. President Chamisa wakapindura wachisaya wakaindiri redi kutaura navamunangagwa izvizvino kuti papi yangu yakati panda kuti tanaurira navo. Vambeki vakafara zvikuru kusandwa vamhanya ndivavo vaenda vadzokera kuna vamunangagwa vakati aiwa ka naimi. Ndataura navachamisa naPresident Chamisa vati aiwa togona kutosangana chero nguva ii zvinova sezvanishamisa uye ndafara nazvo. Vaipa apo ndo pakazonzi nevakuru ava vamunangagwa aiwa ka ina handigoni kutaura navachamisa nokuti ndinoda kuti nditange ndataurirana nevamwe vangu mupati. Chindipaiwo nguva handidzokere kuZANU PF headquarters ndinovaudza kuti nyaya iyi inenge yasvika pakadai. Ndo saka inini vambeki tidzokerai tezokutaurirai between Christmas niye kuti tinenge tichida kuzofambisa zvinhu zvacho sei. Naizvozvo President Mbeki vakataurira President Chamisa kuti ndichazotaura nenyi between Christmas niye munenge muchiwanikwa here zvikanzi navachamisa aiwa ndinenge ndiripo ndichaedza pandirogona pese kuti ndinenge ndiripo asi kubva ipapo zvinhu zvakabva zvaperera ipapo. Kuti tipedze nyaya iyi tinobva tati President Chamisa vari kuramba vachiti aiwa paita mukana kuti paite matalks tichaita matalks nokuti handisi kudaini kuti patorwe mamwe matanho asiri ekutaurirana kana zvaigona kuti tipedze nyaya iyi tichi nekutaurirana. Saka vapedzi vachamisa vachiri kuda kutaurirana sezvo zvinhu zvo zvakataurwa neparty asi tatara nechekuti vamunangagwa vaitewo izvozvo vataurira nezvapinzi yavo vaurirane kuti vanoda kuendera mberi sei.
Aiwa tinotenda.
So lapa ngasikangela baba dokotera Nkululeko Sibanda kulo mntu baba lapho ubhalayo uti baba Sibanda ufuqela abantu beZimbabwe iagenda yakho ushaya inja ufihla umphini njalo uzabulalisa abantu akumphendule umnumzana lapha akhuluma ngusikhumbuzo Mlalazi.
Ubaba uKhumbuzo Mlalazi uyabona ukuthi ukhathazeka ngodaba olithini kanti ke vele khona ukukhululeka kwelizwe ezikhathini eziningi kuvele kuyinto eyenziwa ngumahla wezulu isenziwa ngadinga ukuthi babe nokuphumelela. Kukanti ke ikhona ibona ukuthi i-MDC kumbe uPresident Chamisa akayenzi lokho okwenziwa ngabanye ukuthi uyathi hayi ikhona le eHarare yekelani mina ngibize ngithi mina ebantwini ngakwenziwe okunje nokunje. Usuke yena uPresident waqala ngokuthini ngokuqala waya ebantwini waya ababuza ukuthi kuthiwa kwenziwani abantu bakhuluma ngakho uPresident ulalela abantu ukhuluma ukuthiwa ngabantu sibonele ukuthi izolo abantu bangenile eHarare batshengisela bengabizwanga ngamuntu bebodwa kuba kanti-ke yinto ekade ziwe nguPresident ngemvana nje ukuthi abantu bangitshela ukuthi bona sebediniwe sebefuna uhulumende wabantu njalo osuka ebantwini njalo nokuthi lokhu kufanele kwenzakale onalo nje umnyaka esisusungulile.
Sicela ubambe khonapho-ke ungayikhathana baba Sibanda kulo baba uMlevu Ndlovu futhi sicela lathi lisibonele baba Dube liyasivimbela. Hayi-ke akunjalo baba Mlevu sithumezele inombolo yakho khona manje ukwenzela ukuthi sikutshayele ucingo khona ngapho-ke eZambia Mlevu Ndlovu xa ungezwa khona manje kunjalo baba.
Kune avo vachangobva papi tiri kunzwa kuti pana kola varipo vanonzivo Revolution lo mkoma Revolution.
Hello, linjani ma?
Sikhona Gibbs.
Mfowethu kunjani Revolution?
Hayi ndijana baba linjani ngapho.
Siyaphila kakhulu ye ungaphi khona?
NgiseBotswana.
Kunjani Botswana?
Kuraiti ndijana khonoko ungatsho lito nguthi kubuhlungu nje nxa ungekho kini.
Ye ungathini ngakhonoko okhulunywa libandla le MTC njalo lange iholiday kamgabele.
Ibandla le-MDC lona into elifuna ukuyenza inhle but kubuhlungu ukuthi i-government la iyagcina singenela siqalisa ukubulala abantu njengento eyenzakala last time. Into embi kakhulu esingayithandiyo ukuthi sibuhlungu kathethe izihlobo labangani basekhaya khona lela bantwana basekhaya ba kwanza kuti chetsa ndi crossfire njalo kune kufa abantu abaninga kuri into government esikhuze kuphela into ayenzayo la.
Mhm. So ubona ngizani ke kungaba lenkinga sibili uhulumeni egcine ephunyuka kumbe senza ngabomu ebulala abantu.
Eh ngoba sisamthemba uhulumeni lo uyathi abantu sebakhululekile ukuthi bengatshengisela kodwa kusasa kube nguye osetshintsha futhi ebulalisa abantu yinto embi kakhulu akukho kuhle.
Yes, la ubaba lapho uDokotela Nkululeko Sibanda uxoxa laye, ngiyalinika 1 minute ukuxoxe laye ubandla le MDC presidential spokesperson xoxa laye khona.
Yes, okay. Baba Dokotela Nkululeko Sibanda, into eliyenzayo inhle kakhulu, kuya ngathi abana liyakwenza kuphumelele, kodwa besicela sibili ukuthi kungabi lo msindo, kungabi lababulala abanye abantu, ngoba kubuhlungu ukuthi izihlobo labangani befela ilizwe labo. Besicela kakhulu ukuthi nayo sibili izantefu abana bazikhuza lokho abakwenzayo, kubuhlungu kakhulu ukubulala abanye abantu.
Ngibone ngani mina ukuthi kakhulu into emdala ukuthi phela nxa abantu lawangala lokhu beqhubekela phambili besithi izizalwane zeZimbabwe ngeke zilandelisele amalungelo abo. Ngibone ngani sesikuqhasta sesiyukuthi lanxa abantu bengani bahlukumezwa besiphanga sibhala amabizo alabo abahlupha njalo abathanda ukubulala abantu ukwenzela ukuthi nxa elizwe selikhululekile laba abadala amacala ama njengalawo bathole ukukhangelwa bahanjiswe sibili ukuyathoniswa amacala mabi kangaka.
Nxa kungaba njalo kungaba kuhle kakhulu ngoba kubuhlungu ukuthi kuyenzakale into engaba njengaleyo.
Siyawankhulu-ke baba Revolution sikhulume layo uSibanda, ungadilelwa kusasa baba.
Hayi, la mimi ngibonge kakhulu.
Yes, wangilubeke mpela fike enhle. So he is really concerned. He says, you know, they are hoping that if ever there are protests, the protests will be peaceful and there won't be any kind of violence or the killing of people of Zimbabwe.
Mhm. Ai warigating boards ukira kuna vasibanda tanzu. Kwa vasibanda pane vabva kuvunza vachiti ndezvipi zvamutange muri kuita kuitira kuti muone kuti vanhu vasakuvadzwe panguva iyo pachitwa kuratidzira.
Yari pondi kuti mutemo weZimbabwe unobvumidza kuti vana muZimbabwe varatidzire kana kuti vaite zvinenge zviri pamutemo. Saka vanenge vachikuvadza vamwe kana kurova vamwe tinenge tichivatarisa zvikurusa kuitira kuti kana kuri kuti nyika yazosununguka vanhu ivavo vachasangana nemutemo.
Mm-hmm. But I'm akadaro.
Yes, I'm told that we've got ZANU-PF Central Committee member Joseph Chuma on the line. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Thank you very much for having me. How are you? How is it cold in Washington?
Oh, it's very cold here. How is Zimbabwe?
We are experiencing a bit of hot weather.
Uh-huh.
And the Lord has been gracious. We have had some rain.
And you are on holiday today, right?
Yes, we are on holiday today.
Uh-huh. So just for a start, you know, the MTC is promising fireworks this year, you know. They are saying that they are going to conduct a lot of protests, you know, to press for change in Zimbabwe. So now, what's your take on that?
Well, my take would be very simple. We have seen the MTC in action. We saw them in action last year in January when they went onto the street and they began looting shops and also damaging property. And here in Bulawayo in particular, I remember at Ntumbani, they actually killed a policeman who was on duty. Now, as we speak, we have pensioners who actually own most of those shops who are not into politics. They are neither ZANU-PF nor MDC, but invested in their savings in those shops, thinking that they will now, for the rest of their lives until they appear because by the Lord, survive on rentals that come from those shops. And now those shops are damaged. The people that were connected in there, they moved out and moved on somewhere else. And those people don't have money to repair those shops. And all these things happened because of the orgies that were carried out by the MPC then. We remember that before then, they had been allowed to do demonstrations, and they'd done them very well, and there was no interference at all.
Mm-hmm.
What people need to understand and be truthful about is that every time when these things happen, when violence happens, it's because they will have started it, and then the police react. Yes, they react wrongly. They might be overhanded in their reaction, but they've been reacting to something that may have been started by other people. Like, for example, as I'm saying, here in Bulawayo, a simple policeman doing his duties then got killed. And here in Bulawayo, I can tell you now, we've got 81 shops, a total number of 81 shops that were looted and destroyed. And today they're just ghost shops. There's nothing happening in there. And all this happened because of this demonstration. So now, what we need to understand is that, yes, the Constitution of Zimbabwe allows demonstrations, but they must be peaceful. Because when we are exercising that right to demonstrate, remember that I also have a right to carry on with my life normally. So
mm-hmm.
when you do your demonstration, burn tires and put boulders on the road and prevent me from going into town, you are now infringing on my right as a person as well who wants to go into town. You are infringing on my right as a businessman who wants to open a shop and trade as usual. You are infringing on my right. So what are you saying about my right? So are you saying that only your right to demonstrate must come and supersede all other rights? Which is not good and which is not fair. So this is where we always differ with the MDC to say, if they do their thing peacefully, I am sure there's no one who would ever come up and start harassing them or beating them up or people being killed. If it's peaceful, it will be peaceful.
Mm-hmm.
But the problem is that they've never been able to do these things peacefully. Instead, there's always violence, and they started. And when they started it, when there's reaction now, they then complain and cry foul and say this government. And then, unfortunately, as well, they start blaming ZANU-PF. As if ZANU-PF is the police. We're not the police. We're not the riot police. The police are the police. They're an arm of the state. They're a security organ of the state. They are not part of ZANU-PF. ZANU-PF is an organ, is an organization, a party, just like MDC is a party as well. So I don't know why they want to then drag in the ZANU-PF. Then they'll be saying, hey, the police are ZANU-PF. I've always said that no. I've got three letters that can show you that police actually don't support ZANU-PF. Because, for example, in Chikurubi, where Honorable Tenaibiti is MP now, his highest number of votes came from Chikurubi, the camp where police stay, actually. And that's how he actually beat Honorable Mukupe to actually get into power.
The
guy who won their city in Makokova was aided by the same police as well. So how come when it's voting time, the police are voting for MDC, and then when they start beating up people, you have to give them...
They are ZANU-PF. Okay, all right. Let's get it out of there now. So I think we've got two callers.
Yeah, we have Mike who has been holding on.
So let's have Mike first.
And then we'll take the other caller. But mm-hmm. Mike, anga nyora pana pakuti, this is my first time here. So Mike, we want to welcome you. Tino kuchinga miza ipachirongwa mkoma Mike. Tukutawala ni mimuru kupi?
Maitabasa. Ndi kuchinga miza inyesu muri ya Zimbabwe.
Taurae nyu stare nyu info. Ni kwa muri.
Pardon?
Taurae nyu stare nyu info. Ni kwa muri. Hello. You can tell us your name and where you are.
Situation is very, very sad. Maybe the Constitution clearly says that every citizen has the right to protest kana personal services kana But what we see right now, it's very different. Basically, the police and the army are being used as a weapon to suppress people, which is very bad. But there is a trick in the region, is that I've got my whole family here because apparently we can't cope with him. And I'm taking care of more than three families, the little peanuts that I get from South Africa. Saka, every citizen has got a right to protest. And one question I have with these people of the NPF, like what they are doing right now. This is very sad. We've got the right to protest, and the police are being used in a very bad way. Bamnangagwa, Simone Mkuru, you should clearly, you should do something about it. We've got the right to protest. Lamezamti has really failed us a lot. And the Andina Angus have wanted to tower, but this is very bad.
Aywa.
We should stand up for ourselves and see what we can do about this thing. And MBC, we totally support this protest that they are doing, because this is going to be right for our future and for the future of all Zimbabweans.
Aywa.
Angus have wanted to tower.
Tinotenda mkoma Mike Musanete kuramba mchidzoka ipo pano Gibbs.
Yes, lo mnumzana Mbonisi. Mbonisi baba, kunjani?
Sikona.
Ye, injani mpili yako kote?
Hai, sispide lewa.
Ye, akuchukuti ubona njani utabalolu. Yolo kutike EMTC, itabantu baza ngele mkotweni. Ye, bachengsele, lo babe piwi mfumo, kubebega piwanga. Njani lo kuti, namta kwele Zimbabwe kate kulikefu. Le Robert Gabriel Mugabe Day. So pokuti ngamafutani nje uchainda ba zombiless.
Oh, ya ngati loko kwe World Day Day ati kona. Iko micha ukadeza anusibile jala ngoba abuchuma abantu abadala. Ya ngacabanga ukuthi u Robert Mugabe bamkhiphe njani esikhundleni. Now they are turning tables upside down. Zati hayu umgabe ngumuntu right kwezinsuku baba uthumela lo uhlale sithi umgabe ngumuntu omubi abulalisa abantu egugrawond. So ivalue yenkulumo zakhe iyatshengisa nje ukuthi ngabantu asebephelelwe ngama-ideas, they have nowhere to go, siyahlupheka kuleli lizwe. Angifuna ukuyitshela amanga from north to south. Akula mpuphu elizweni, abantu badla nzima, baphila nzima, akula manzi, akulani, i-sanitation, ama-hospitals are run down, akusela mpilo, vele akusela governance. Then into engayitsho ngabantu abafowethu be-MDC, it's their right to demonstrate as long as they don't do any violence. And then izano yona should appreciate the advice abanikwa MDC. And all along sina sikhangele njengezakhamuzi njengabantwana beZimbabwe ukuthi lizwe leli vele silidonsela ngaphi nxa sihlala kudonselwana kudutshulwana. Ngubani ole right yokuthi abulale omunye phakathi kwaleli lizwe nxa singabuza ubaba uchuma njenge esikhwatamade sezana. Into ezwisa ubuhlungu kakhulu lapha elizweni nge-MDC. I-MDC has been seeing ukuthi iZanu PF is not a part of people abafuna impilo e-right. And there's no need yokuthi uthanisa tshona ezihluphe ethi ye ngifuna ukunegotiata lezanu what. They must be strategic, babekwazi ukuthi yena le action abayithathayo it's a revolution that is taking place to displace iZanu PF. Because iZanu PF ayila lapho esingathi khona ilento enhle eyenzayo kuZulu weZimbabwe. Ngaphandle kokudestroya impilo zabantu, abantu bayahlupheka mfowethu, izikolo, abantwana, vela kuqedakala ukuthi yena le i-government i-projection yayo after 2 years ezibuyayo iyabe ifuna ukuthi iZimbabwe ibe yilizwe elinjani, elingalamagesi, elingalamanzi, elingalakudla, okuphilwa nge-corruption, okuphilwa ngobusela, ukugamulana ngamahloka, uthiwa ngamashurubhi, wathi they come into all sorts of terms.
Yes, ama-property
zabantu. Iyakwazi into yathi ngayicela kunkululeko khonapho simbi njengomfowethu. Akananzeleli ukuthi khona nxa kuthiwa kuthathwa i-program of action njengeparty, abantu babavikelwe ngendlela yonke yibukhokheli be-MDC, because in the end of the day abantu abahluphekayo benabo abazama ukuthi baphakamise ibandla, baphakamise ba defend ama rights abo but in
yes siyakuzwa baba isikhathi 2
yeah
isikhathi 2 siyabonga kakhulu ungathulela kusasa revolution ubone imali yakho so siyabonga kakhulu so he says MDC was to engage in a revolution so but they must protect their people
let's take a caller Makadi caller ehe tukutaura nani uye zve muri kupi hello
muri kutaura nani stimatiza ndiri kujohannesburg
ehe mkwakadi kujohannesburg
aiwa ndomukuri nani zvako
taurai
nani chaizvo kuri kutonhorera yes inini ndaida kuti ndingoti kandei mashoko mashoma kuna baba chuma and then ndozoenda kuna baba swanda ndozobvapo ndienda kune bhetidhera ramugabe
tichitanga
nebhetidhera baba mugabe celebrating kuzvarwa kwomunhu akaparadza nyika yezimbabwe tichitaura kudai saizvozvi vana vezimbabwe vakazara nyika dzese nokuda kwomurume anonzi Robert Mugabe inini muri kubroadcaster muri kuamerica nekuda kwava Mugabe saka I don't see any reason yekuti inofanirwa kucelebrate wadrees izuva rokuzvarwa kwokuparara kwenyika yezimbabwe vana vezimbabwe vatambura ukapinda muzimbabwe mvura yokumwa chaiyo chaiyo haugoni kuitenga iri kuita 18 bonds 12 bonds inyika rudzi iyoyo ndoenda kuna baba chuma baba chuma munhu mukuru asi zvimwe zvinhu zvavanodefenda handizivi kuti huva hupartisan here wokuti we have to speak zvinoindirana nabhosi wako but totally zimbabwe yaparadzwa there is no future generation ichaitika muzimbabwe for the next coming 100 years as long as ZANU-PF ichitonga we are destined to perish tose takadai toenda kuna baba swanda urongwa hwenyu hwekutaridzira muzimbabwe hwakanaka zvikuru but munofanirwa kuziva kuti nyika yezimbabwe chipuka chamuri kurwisana nacho hachina inonzi love it's like keeping a snake has got no love chero kaifida ukaita sei inongokuruma so what do you have to do mune backup here kuti kana vana vezimbabwe vourawa munoita sei what do you do vana south africa nedzimwe nyika dzese vanotarisa vachiseka zvavo sokuti onai vari kuurayana havagoni kuuya kuzotibatsira ndavatange vagadzirisa voona kuti backup yavo iri kuti kana vana vezimbabwe vourawa vavarume vaya vanouraya vaya they don't care as long ivo vakachengetedza upenyu hwavo vachidya vachiguta matumba avo achifuta there is no problem
batai makadaro nokuti vasibanda vari pano vasibanda hameno kana muri kunzwa zviri kutaura kola kana muchigona kunge mupindure tisati tazoenda kuna vachuma vari pano taurai tinzwe vasibanda
anondipa kunzwa panguva imwe chete kuda kuchema asi ndigona futi kuda kufara kuti aiwaka nyika yezimbabwe inonzi ine vanhu vakadzidza ichokwadi nokuti manzwa mibvunzo yavabvunza uye kuda nyika kwavo kwabuda mumanzwi yavo nekuziva kuti aiwa chakakosha kuchengetedza upenyu vakabvunza vachuma kuti naini why do you have to sell your soul in order to serve this master if you've ever had to do that bvunza mwari wako kuti ramangwana rakamira sei kana tikaramba tichitongwa nenzira yakadai vana vemuzimbabwe vachitambura manzwi iwayo manzwi ekuti tine utungamiri hwakanaka muzimbabwe muno hunosanganisira baba vari kutaura izvezvi tichagadzirisa zvatinogona kuti titore matanho ekuti vanenge vachiuraya vanhu vazive kuti aiwa mukauraya zvenyu nhasi asi panozosununguka nyika imi muchatongwawo mukaipara mhosva dziitswa dzekuuraya vanhu saka ndinoti imi
Look, I'm inspired by Zimbabweans every day, and so is President Chamisa, and he was inspired in his visit to the provinces. And you can hear for yourself, Kuti, Jakataura President, Kundu Zandakan, Wapandaka from Bamika, knows what Rukun Wapano Nasi. Lachuma is a great man, loved by almost every one of your corners, but all of them perplexed as to why he runs into the corner like a scared rabbit and continues to defend ideas that are not only impossible to defend, but sound as if they are coming out of a parrot, you know, out of somebody who has given up the task of thought, the primary task of a human being. But look, we are we're a very hopeful nation. We're a nation that will succeed because we're blessed with the best resource ever, which is the minds of a clever nation.
Amen. Ukholo kuti magutsikana here tibvata varisa zvedu.
Aiwa, ndazvinzwa ndagutsikana chaizvo chaizvo. Nokuti shuwa vedwe tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe. It's a beautiful country. Ine vanhu vakadzidza, but we are all scattered everywhere. Scattered everywhere. But Mr. Chuma unowana vachitaura vari papa radio apo. Vachitaura kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvakanaka. Mr. Chuma, we were born in Zimbabwe. Takabvisa muZimbabwe. Tine ma diploma, tine ma degrees, tine ma certificates. Tiri kupfumisa dzimwe nyika. Tichikona kupfumisa nyika dzedu. Ma president eZimbabwe anorapwa kunze kwenyika. Zvipatara zvese zviri kuparara. Ma president ako haya ndege kuflya a jet from Harare to Bulawayo. Does it make sense? Doesn't make sense at all.
Mm-hmm. Thank you, caller. We've got callers, but I would like Mr. Chuma to respond because I think he'll feel unfair that we didn't give him a chance. You can respond in English, Mr. Chuma, so everybody can hear to what the caller is saying. We'll give you a chance to respond quickly.
Right. All I would want to say to the gentleman caller who just called is that unfortunately we just got hate for ZANU PF, and that hate unfortunately means that we are not going to be able to get the vote. At the time, Abraham and we know that as long as ukaita vanhu vane masimbiro akasiyana ekuputa nekuvaka zvinhu zvinooma, because nyika hairani nemunhu wanhu, nyika inorana nevanhu vese. Saka once we have someone anongopula in a certain direction isiri yekuvaka, tatotaura president chaivo vamunangagwa vechipinda vakataura wani vakati the door is open. Vachamisa ivavava, he's got a role to play in the new Zimbabwe. Vakataura voga nemashoko avo kuti he's got a role, which means that we have got a leader who knows kuti angazvite ari oga. Because the moment he tries to do that, someone will be derailing that effort. And once you do that, even MDC, ikatanga kutonga mangwana chai. It seems to be that if you don't buy in into their running of that country, they will never ever run the country properly. Those are going to America could do only by ear injury. It's because when a Hillary Clinton right going to kind of president. Kana zvapedza America vaiziva kuti Hillary akachema kuti akaberizira election na the current president Donald Trump. Asi after that all that she did was that look America first. But at least there are our helpers who are going to work and support Donald Trump. Kusa basi nyakwari iwawa. Takaona Julius Malema echisimuka muparliament echinokongratulata Cyril Ramaphosa. Akadomba ne hug kuti my brother, we are going to work with you because you are the president. And that is the only way you can run a country, when everybody then becomes a citizen of Zimbabwe and be patriotic about Zimbabwe.
Mr. Chuma, chirega ndi ndimbo Paul Gibbs mkana. Tiendere mberi Gibbs.
Right, wote sitateke ukola osecingweni kona manje. Siyaxolisa mfowethu sikubambise okwesikhathi eside khonapho. Bebesakhuluma lapha ngolunye udaba. So ke ngubani osecingweni, ngumama kumbe ngubaba? Zotong Mtong Ma.
Yes,
someone of it.
Yeah,
Kulmalwani.
Jacob Manzini.
Yeah, Jacob Manzini.
Yeah,
Awucho Manzini would be Ulubona Janut, Utah, the Tulamdanje. Lokuthi MTC itabantu kumele bajengisele phela lapha emgwaqweni kutunuduli sibili ubona njalo konke lokho
baba tuye into ziyasipha lapha angazi ukuthi wabuthi ngihlala kuliphi izwe sure usezimbabwe wakuthuma
ye lapha hlala khona
yebo
ye
akutshengisi sure
kulume pose lakho
kaboni yini wakuthuma ukuthi situation injani on the ground sure ina ukuthi thiwa kodwa siyaqhaphuka kumangalisa uthuma wabuthuma ngumuntu sibili wesintini sibili umuntu wesintini sibili okhangele obonayo sathi khona nxa kuthiwa khona abe-MDC bangademonstrate sathi akuna right yini yokuthi abantu bademonstrate yini i-right ekhangelwayo ngiyalaba ufuna ukuvula amashufu kuphela eyalaba abafuna ukukhuluma ngezinto ezingalalutho phakathi abavunyelwa yini abantu kufanele ukuthi bavunyelwe ukuthi batshengisele kubonakale ukuthi abantu siyahlupheka lapha eZimbabwe
mhlawumbe
shiwa kathi kufanele ukuthi sibe njani bebe sife sonke kusale bona khona lapho abothuma bephila kodwa thingasife ngokuhawula bekhanya yazi uba uthuma uyakhuluma wodayele ugcine ungasazivakali lento ayikhulumayo hayi 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 babathuma awube ngumuthi njengabantu
ye khuluma laye khuluma laye ukukhona khona apha khuluma laye Manzini khuluma laye sibili izwane ukhona uthuma khona
zwanini babathuma thina lapha eZimbabwe siyahlupheka la so nxa sihlupheka lapha sifuna sithini sikhule kuphela sure ngisawumna ngakwenzena ehofisini sasisizingeke kule nto emali sayezayenzela sakaliboni yini ukuthi siyasipheka siyafambile hayi 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 babathuma akube umuntu wesisini opheleleyo sathi sinjani okwesilayo kuyini sathi silahleka ngapha
babathuma mala akuphendule khonapho-ke Manzini babathuma sicela umphendule ngamafutshane sibili khonapho
baba Manzini uhlupho lukhona siyahlupheka kakhulu sibili elisihlutshwa lijaha leli elakojamisa leli eliyala ukuthi libambane nabanye khangela kade siyabani bakhona ekukhulumisaneni entweni leyodwa yipholadi bayakhulumisa ngale zamntu kuyakhiwe kodwa yena ulokensara baba enyathela umdile esemba phansi ukuthi ivela kwenzekani ukuhlupheka kona okuzwayo lathi siyakuzwa kudlam p f ivela kwe-MDC bayakuzwa baba nabasezinkonzeni bayakuzwa kodwa kungalungiseka kuphela nxa ngabe wonke umuntu uyabuya etafuleni afake umbono wakhe baba ngoba i-2cents zakho zenazane zombono lezami i-2cents zingahlangana baba ziba i-4cent kuba ngcono kuyathengeka manje ngingafake ezami kuphela ezakuyalelazo siyaba ngabantu bani baba singabantu besintu sonke sibili uhlupho lenu siyalibona kodwa lufuna ukuthi wonke umuntu aphathiseke ngalo kulindene sihlangane baba singavele ukuthi sidonsela ngalo sithi hayi mina yimi ngenza lokho mina ngenze anti abona okunye futhi kumele ubaba akulandelele akusho ukuthi nokuyayenzakala overnight baba ukudiliza kuthatha ilanga elilodwa kodwa ukuthi uyakhe indluleyana kuyathatha isikhathi baba yikho ubona lapha kule nto leyota ngama-reform ama-reform lawa asiyo nto ezavuka baba kusasa sokulungile khangela even iRwanda le esiphela sikhuma ngayo upresident Kagame usele almost 25 years ingene kupower elokhu ngizama ukulungisa ngikhona kabe sibona izithelo zangikhona ungahlanyela namhlanje baba ungazivulisasuthi emasini usuthi usukuyakugeqa umumbe usuvuthile akusoze kwaba
kwayeyesiyakuzaphela
umlokuthelela uhlakula kuzambe kulungi
hayi siyakuza kakhulu-ke babajuma baba Manzini letembo lokuthi uzwile uphendulile khonapho singazi ukuthi ungathini nje ngamafutshane 10 seconds khonapho sinika abanye
azangangizile ukuthi lathi la abademonstrathayo ngabanalungelo yini ngoba enikhuluma ngokuvulwa kwamashuku labanye abantu abagijima ngezimoto endleleni yibo abale-right kamphendulanga laba abanye kuthiwa kabala-right ngiyabona
hayi sibukile kakhulu Manzini
ilungelo ngicela ukumphendula konabo ilungelo lelo balalo eligcweleyo futhi elisupportwa yi-constitution yethu yeZimbabwe balalo sibili. Kodwa esikutshoyo ukuthi ngabe bakwenza ngokuthula ngaba usezobona umuntu oza ngoba zana ngithele noma sithi amapholisa asebhinga imbali ezebhinga ezinjani ezifanisayo angiboni ukuthi ngapha kusukela abantu bezihambela nje bengalimazanga muntu bengenzanga lutho sasele sibabona bekwenza bedemonstrate bakwenza kuhle peacefully asengisibone bechaya kulenziwane. Kodwa lokhu abakwenza ngoJanuwari lo 1 yikho sokwenza abantu becina ukuthi asitela mashiwa nanti kodwa pholisa akwenza kuhle yini ilungelo balalo eligcweleyo sibili.
Hayi siyakuzwa kakhulu-ke singazubaba uSibanda kumbe lokho kukhona ecingweni kumbe kasekho ecingweni uDr Nkululeko Sibanda ngizokuthiwa ifoni yakhe igumekile.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa taakusvika kwamvura yacheka makumbo nastatu kutarisa zvakawanda zviri kuitika munyika regai tingoverenga zviri kutaurwa nevari pano. Tina vamakunganya Costa vari kuti ndifonereiwo mbavaisa namba dzavo. Mike tataura newe Raymark Matiza as good evening Raymark ataura zvakare Fraser Chicks Nathan and I agree with the caller kana nini I don't see anything chekuti ungarumbidzwa chakaitwa nemushakabvu vamugabe. Asendekera mwana wevhu ari kuti haasi kufara nezvataurwa nakola. Moyo mudzingo ari kuti let's demonstrate because Zano PF yatiurayira nenhamo. It's not easy kugara munyika isiri yako for more than 10 years. Makunganya Costa anyora zvakare. Pane vamwe vangava kutukana panapa hatibvumire kutukana. Kana muine zvamunoda kunyora tinoda kuti tema tisina kwatakarerekera saka munhu wese anogona kuuya achinyora zvaari kuda asi hatibvumidze kunyombana. Sendereka mwana wevhu ndiye mumwanga anyora zvekutukana sikuzoti vari kutukana nani panapa. Crespo Tebe ari kuti I'm watching you from Gokwe. Kwakadiko kuGokwe uko vachuma motipawo mazwi enyu kupedzisira nokuti unfortunately vasibanda nhamba dzavo dzinenge dzadona hatisati tavharisa zvedu chirongwa chedu. Halo vachuma.
Halo.
Taura yenyu mazwi ekupedzisira. Taura izvenyu.
Zvandingataure chete ndeizvi. Vana veZimbabwe vese vanodiwa kuti dai vari pano tichivaka Zimbabwe yedu chose. Kushamisa kubuda panze kwevanhu atimes vamwe vanhu havabude nekuti vashungurudzika vamwe vanobuda nekuti vautsvaga magreener pastures vamwe vanobuda nezvinhu zvakasiyana siyana. Look at China for example, it's doing very well but world over you find a Chinese anyway, whether you're in Kenya, whether you're in Uganda, whether you're in Zimbabwe, whether you're in unowawana vanochingotsvaga kungofamba havo vechitsvaga maopportunities but anyway pakugadzia nyika inoiyi pane problem for sure and tinobvuma futi tese the economy is not doing very well but there are reforms that are in place that if we were patient enough to cultivate them and support them they were going to come out in terms because ngaika what used to happen is something that we probably didn't realize as well tanga tagara pa populist policy steering vamugave vaita vakagara pasi even mafinance minister vake vachita maka womuradza kuti mudhara panapa mari hapana hatingaiti bhadhare mabonuses wobvumira asi iye akasvika kuHarare aona vanhu anobva abva asvika uko abva achidya kuti aiwa mabonusi mutaapa vanhu tsvagai mari dede zvotikuvadza zviyazvo but all in all we still recognize him, he's our icon and you cannot take away that from him. Look, let me tell you something. Apana munhu asina kanyi mupenyu. Tinokanya tese. But it does not mean that we have nothing that is good as well. So what is good must be preserved. What is bad here must be condemned.
Mr. Chuma, but thank you. Thank you very much.
He says, Mbabe, aunga inyore usina kuisa
Sarawa. That
is the total wrong history. So, munhu watoziva kuti yes, but unfortunately, panapa ka,
time is out, Baba Chuma.
Vachuma, there is no extra time, unfortunately, even though we know today is a youth day and we're trying to be youthful Gibbs today. But Vachuma, sorry, hapana extra time. Go ahead.
Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, MTC Presidential Spokesperson, Dr. Nkululeko Sibanda, and Zanu PF Central Committee member, Mr. Joseph Chuma. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Super 7 Live Talk. Join us again on Monday. Selling office keeps to be in Washington, D.C. Have a nice weekend.
I'm Marvelous Mtanga Nyahuye saying please don't forget to like, love, and share our VOA Shona Facebook page. See you next week. Have a great weekend.